kubatana nezvinhu zvakasiyana siyana ndirikuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvisei mukutambudzika umu hawo and kuti government inovabatsira kwapi mukuvabatsira
zvii zvamuri kuona mukufamba umu takatarisa nyaya iyoyi yekupiwa kwevanhu zvinhu zvakadai sembeu nezvimwewo
vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsirwo negovernment I think example yandingangopa ndiyo yecurrent ruling party iripo ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanu pf vamwe vakapfeka mazambi ezanu pf vachiti ivo kuti vapiwe masits iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is vanofanira kunge vakapfeka zanu pf matisheti nemazambia or macap or whatever it is kuti vange vachipihwa maseeds nefertilizer and ndikatrya kuvaexplainera kuti handizvo you don't need to wear zanu pf emblematic clothes kuti unge uchipihwa maseeds because yandataura iye kuti is the obligation of the current government to actually provide subsidies local farmers commercial farmers and even peasant farmers and so forth saka ndozvimwe zvinhu zvatikuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikasange tiri vezanu pf hatingapiwe I think that is a wrong message yekuti zanu pf has to be fair and be transparent and be truthful to people kuti vanhu vange vasina kutya kwekuti tikasapfeka because vanhu vari kupfeka vanhu vemdc vamwe vacho vanhu vemamwe mapata minimum madpt party mapata akasiyana siyana but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanu pf but they are not actually zanu pf supporters saka those are some of the things that you know we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvinge because izvi hazvi kubatsira even zanu pf yacho dai even vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yezanu pf yacho iyoyo but vari kutaura kuti vemdc kana kuti vamwe mupati kana kuti patoring for us kana any other party out there saka ndo zvimwe zvinhu zvekuti tikufanga kungonzwisana pachena kuti tatibudira nei vanhu pachena vanhu vezimbabwe vasava nefie yekuti vaonekwe kuti vange vakupfeka bato iri kuti vange vachiwana zvinhu zvavanofanira kukodzerwa kuwana zvisina kuti zvine basa neany party at all this is something that the government has to do for its people not the party at all